Ya, semugariwo takangozvikumbirawo ndega ndakati regai ndiende kunokumbirawo mvumo kumapurisa ndokuenda musi wa29 kunokumbira mvumo ndakanosiyawo tsamba yacho saka ndichazokufonerai tozokupai mhinduro saka ndakagarira kusvika ndabedzwa nemapurisa acho kuti yamutere tsamba yenyu iripungo pangobvowo mandiri semugariwo
chii chamaida kuratidzira muchigunun'una nacho nokuti panoratidzira munhu panee paine chaari kunyunyuta nacho
indaa yekuti tiri kurwadziwa nezvekuitwa navatsvabanga zvekungodzinga macancellors nemaMPs munyika yese yezimbabwe saka semugari ndakaona ndakatarisa kuti vatsvabanga vacho havanambobveva vaitewo kana kudyowo kana kuzivikanwa nebato ravari hatimaona nekurwadziwawo semugari ndipatikaitiwo pfungwa dzekuti rikatinokumbirawo mvumo yekudemonstrato zviri pamutemo zvichibva kumapurisa
saka mapurisa akati chii paakakudaidzai mushure mekunge maisa chikumbiro chekudemonstrata ichi
mapurisa akandita zvakona amene vakataura nezvesection chapter 11 chichi vakati matipa short notice yetitsamba takaendesa musi wa29 takazosibva musi wa4 chii chikumbiro chekuti taida kuti tiratidzire musi wa9 zviri pamutemo vakabva vati cancelled hazviite nekuti matipa short notice vakatsanangurudza nezvemopu zvamene zvavaitaura nezvemopu chichichi vakakugumawo zvakadaro
saka mune urongwa hwekugadzirisa here zvamakanzi mugadzirise nemapurisa mudzokere zvakare kunokumbira chikumbiro chenyu chekuratidzira
ichokwadi semugariwo ndedziri pfungwa dzekuti kana zvadaro tinogadzirisa tematara acho avanga vaitaka saka nekutya nekushishidzirwa kwacho kwakabva kwaitika zvekuti takatopinda mutsanga nekutya vanhu vakuindwa mudzimba vakudini vakutiretenwa nevabati urongo hwacho tetinopfunga dzekuti tigadzirise tozodzoka saka nie zvacho zvakabva zvaitika izvi tikabvatasvira kure patongeri nyaya yekuti zviri kutwa navatsvabangu futi nekudemonstrata tichikumbira fresh elections ndo zvakanga zviri mutsamba yacho yatakavapa vakaramba mapurisa acho
saka ndiani ari kukutyisidzirai
unongona kuteererwa nekwese kwese kwamunenge muchienda muchiteererwa nekumba nekumba zvese usingati nekumba kwacho hakuchitigarika unenge uchiteererwa